manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 3 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica anoti America ichabatsira masangano anoita zviri kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizive kodzero dzazvo mune zvematongerwo enyika. Chikwata chekuRussia chiri kushanya munyika chinovimbisa Zimbabwe kuti hapazombove nekukanganisika kuchaitika pakudyidzana kwenyika mbiri idzi kungakonzerwe nehondo iri pakati peRussia neUkraine. Makanzura ebato rinopikisa reCCC edhorobha reMasvingo anoramba kuenda kumabiko anga achitungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohadi. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica kana kuti Deputy Assistant Secretary Bureau of African Affairs vaRobert Scott avari muHarare vati America ichabatsira masangano anoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizive kodzero dzazvo dzezvematongerwo enyika vachitiwo Zimbabwe ikaenderera mberi nekupasisa mutemo wePrivate Voluntary Organization Amendment Bill zvichakanganisa chimiro chenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi vaScott vati vavariro yavo ndeyekuti Zimbabwe ibudirire mukuita sarudzo dzakachena uye dzejekerere.
Our embassy is also looking at that in order to support the institutions that will make the election.
Muzinda wedu kutarisira kubatsira masangano anoita kuti sarudzo dzibudirire. Chinobatsira vanosimudzira kufambiswa kwemashoko zvakasununguka. Chinobatsira masangano akazvimirira anobatsira kuti vanhu vazive zvekodzero dzavo dzematongerwo enyika. Chinobatsirawo vanenge vachi chida kuongorora masambiro esarudzo.
Vati kunyange hazvo vachibatsira munyaya dzesarudzo havapi rubatsiro kumasangano ezvematongerwo enyika. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstello Siziva vati vanotambira nemufaro zvirongwa zvinobatsira vagari kuti vave neruzivo nezvekuvhota.
Chinhu chakakosha ndechekuti zhinji reZimbabwe vawane the necessary support yekuti vanhu vese vane maparticipants in a way reflective kuti vagone kusarudza.
Izvi zvatsigirwawo nemwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaOwen Dliwayo.
Chinhu chakanaka kuti mapato akazvimirira necivil society vange vachibatsirwa vachiwana support nekuti vanobatsira kuti vareze awareness nezviri kuitika munyika kumacommunity dzakasiyana siyana uyezve inzwi ravo their voice harisi riri non-partisan vanenge vachiita kubatsira kuwana even hurumende itobatsirikawo neexpertise inenge iri mucivil society saka kubatsira civil society kunenge kuri kutobatsira society nemacommunities
asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati vanoshamiswa nekufarira kweAmerica kushanda nevari kunze kwehurumende.
Handizivi kuti mashungu dzavo zvokuda kushanda nevari kunze kwehurumende vanodziwana kuti makambonzwa here rimwe zuva ramakaona vakuru wanona nezvekuchidzana kwenyika yeZimbabwe nemika vachiti vachaenda kuAmerica kunopamari kumasangano akazvimirira kugaya kuAmerica hatisingatozivi nezvavo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende nezvemashoko avasikota aya sezvo tatadza kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kanawo munyori mukuru mubazi iri. Vachitsinhira kusafara kwavo nemutemo weprivate voluntary bill uri kuda kuvandudzwa neZimbabwe, vasikoti vatovo pamusoro pekukanganisa mashandiro emasangano akazvimiririra ari kubatsira vana veZimbabwe mune zvakasiyana-siyana. Mutemo uyu unosvibisawo nyika. Mutemo uyu wamirira kusainwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakatotaura kare kuti vari kuzoisa runyoro rwavo zvisinei nekuchema-chema kuri kuitwa nemasangano akazvimiririra vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa. United Nations yakayambirawo kuti Zimbabwe isadzika mutemo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chikwata chekuRussia chiri kushanya munyika chichitungamirwa negurukota rezvekudyidzana mune zveupfumi mudunhu reSverdlovsk vaVyacheslav Yarin chavimbisa Zimbabwe kuti hapazombove nekukanganisika kuchaitika pakudyidzana kweZimbabwe neRussia kungakonzerwe nehondo iri pakati peRussia neUkraine. Vachitaura pakupeta rwendo rwavo rwechikwata ichi muZimbabwe, vaYarin vatiwo dunhu ravo ndiro rinotungamira munyaya dzezveupfumi muRussia. Chikwata ichi chinonzi chashanyirawo chikoro chepamusoro-soro cheHarare Institute of Technology. Mamwe makanzura emudhorobha reMasvingo achitungamirwa nameya wavo vaColin Maboke anonza aramba kuenda kumabiko ekuvhurwa zviri pamutemo kwekiriniki yeRunyararo Northwest yakavakwa nekanzuru pamwe chete nenzvimbo itsva yekurasira marara yeCambria, achipokana nekukokwa kwemutevedzeri wemutungamiri webato rezano PF vaKembo Muhadi semunyarikani, ivo vasina kuwirirana nazvo vachiti vamuhadhi havachina chinzvimbo muhurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, makanzura aya ati varama kuenda kuchiitiko ichi vachiti chakaputwa nebato rinotonga reZANU-PF iro rapedzisira rava kuita chirongwa ichi semutsangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pesaradzo dziriko gore rino. Meya Maboke vati ivo nevamwe makanzuro avo manomwe anobva kubato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC varamwa chirongwa ichi sezvo pachisungo chavakaita pamusangano wekupera kwemwedzi vasina kukoka vamuhadhi nedzimwe nhengo dzeZANU-PF dzange dziri pamusangano uyu dzakapfeka zvipfeko zvebato radzo. Izvi zvazosiya makanzura matatu eZANU-PF achienda kumadiko aya. Vamaboke vati pamutemo vamuhadhi havafanira kubvumirwa kufambisa zvirongwa zvehurumende kana zvemakanzuro nekuti vakamiswa pabasa ravo rekuva mutevedzeri wemutungamiriri wenyika makore mashoma apfuura.
Tiri kuzama kutsvaga kuti tione kuti vamuhadhi vari kubva nepi, vakokwa nani, hatiri kushayiwa kuti vakokwa nani. Tongoona sokuti chitiko ichangoita zvokuti taita kubvutigwa simba nebato riri kutonga. Tina kukoka maofficials vemapolitical parties. Takanga takatarisira kuti vashandi vehurumende ava vauya ava havasi mushandi hurumende.
Kanzura Ward 4 vari vebato reCCC vaAlec Tabe vatsigirawo vachiti varamwa nekuti mabiko aya aguma ave musangano weZANU-PF.
Takawirirana kuti munhu achataura semunyarikani kana toti guest of honor anenge ari iye vanova iwo meo gutadiwa Masvingo vanova Maboke. Azvina zvina kufamba zvakanaka, saka isi toti aiwa izvavakaita izvi mahumbwe. Isu sitati bodo isi hatidi kuwanikwa chiwanikwa chichiita zvinhu zvinopikisa sana nemaresidence edu nemacitizens nevakari.
Asi vachitaura pamusangano uyu kurukota redunhu reMasvingo vaEzra Chadzamira, avo vanofungidzirwa kuti vakashandisa simba ravo kushonyorora vashandi vekanzuro kuti vakoke vamuhadhi semunyarikani, vati ZANU-PF haina hanya nekusauya kwemakanzera ebato rinopikisa.
Ndava kuti kune vamwe vanoti yakomishini gwei hazviroto, havaite yavo vagokomishina, dzedu tinokomishina isu seZANU-PF. Ndo dzatakamirira pano.
vachitaura pamusangano uyu vamwe vati vati vauya nekuti zvirongwa izvi zvakavakwa nemari yakabva kuhurumende yechirongwa chekugerwa kwemasimba kumatunhu kana kuti devolution. Vakurudzira vanga vari pamabiko aya kuti vavhotere ZANU-PF sezvo iriyo iri kuita zvirongwa zvemakanzuru zvakaita sekugadzira migwagwa, kuvaka makiriniki nekuchera zvibhorani.
Takuda kuona 5 million in practical terms. We have chanted the slogans of 5 million votes. Now we would want to see those 5 million ballot papers cast for ZANU-PF.
Meya vamaboke vati mashoko ava muhati ekutsvaga rutsigiro pachirongwa chehurumende achenura kusaenda kwavaita kuchirongwa ichi vachiti chapedzera tara chemusangano wezvematongerwo enyika. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira uye vari mudzidzisi wedevelopment studies paGreat Zimbabwe University vadhebzwe mugodza vanoti bato rezanupf navamahadhi vanoziva misiyano yemabasa ehurumende neebato.
Government Yamo is not even the vice president. But I have the official like that only contempt the fund giving the respect Yakakwana is citizen. It's typically their nature that they don't respect the citizens. Even if they are interfering in the city council.
Vamo hati baka miswa basa rekuwa mtezele we mtunga miri wenyika muurumende apu waka pomiru wa mose kushanisa ofisi yavo kuita zo upombwe neva shandi wao vechi zmai vamwe wacho vari madzimai evanu. Gorera pera vamo hati baka tunga mira zirungwa ze urumende apu waka tenderira nenyika wachita msangano ne madzishe. Naka mira Studio 7 Masvingo, ndiri Godfrey Mutimba.
Mapurisa zivisa kuburikidza nedande mutandire Twitter kuti vanhu vaviri vafa mumwe chete akakuvara mutsaona yemumugwagwa yaitika mangwanana nhasi parovera na motokari yerudzi rweToyota Wish nerori mumugwagwa weHarare Mutare. Mitumbi yevafi yaendeswa kuchipatara chemarondera uko kwaendeswawo akuvara mutsaona iyi. Mapurisa azivisa zvakare kuti vanhu vapfumbamwe kana kuti 9 vakafa mune imwe tsaona yemumugwagwa mushure mekubonderana kweToyota Wish nerori mumugwagwa weMasvingo Mbalavala nezuro masikati. Mitumbi yevafi inonzi yakaendeswa kuchipatara cheFilabusi District.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeAmerica vanoti vari kushushikana nekusungwa kwevanopikisa muTunisia, kusanganisira mashoko ekuti vari kusungwa ava vane zvikonzero zvokunzi vakambosangana nevashandi vemuzinda weAmerica muTunis. Kutaro zvokudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken mushure memusangano wavo nhasi nemakurukota ekudyidzana nedzimwe nyika anobva kuIndia, Japan neAustralia vati Russia haingafanirwe kuregererwa ichitanga hondo isingatorerwe matano. Makurukota enyika ina idzi asangana parutivi pemusangano weG20 uri kuitirwa kuNew Delhi kuIndia. Pa pane kugonongona kukuru pamusoro pekukwidzwa kuri kugara kuchiitwa mitengo yekushandisa masaisai kana kuti internet kuri kuitwa nemakambani enharembozha kana kuti mobile network operators muchirungu. Vamwe vachiti izvi hazvikodzeri sezvo makambani aya ave kubhadharisa miripo yedata nemari yekunze. Kudzana yemusengi anotipa nyaya inotevera.
Imwe nengo yekomiti yeparamende yeInformation Communication Technology vachauton wende vauza Studio 7 kuti kushushikana pamusoro pemutengi wedata inogara ichikwira ndezvimwe zvataurwa nezvazvo zvikuru pamusangano wapetwa nhasi wange uchiitwa pakati pePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti Potras nemapoka akasiyana-siyana kusanganisira vanorwira kodzero pamwe nemakambani anopa masaisai enharembozha. Vahwende vati kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica mutengo wedata munyika unodhura zvikuru.
Data raakudhura, vana havazokwanisa kuti vadzidze zvakanaka vachiita masearch avo paintanet nenyaya yekuti data raakudhura. Munzvimbo zhinji data rinotodhura kukunda mbudzi.
Vahwende vati vemakambani ava vabvuma urongwa hwekuti vanotenga data vakwanise kuwedzera data ravanotenga pamusoro perinenge rasara panopera nguva yavanenge vachifanirwa kutenga rimwe inonzi muchirungu rollover, izvo zvinove zvange zvisingaitwe nemakambani aya.
Zvinhu zvabvumiranwa ipapo ndezvekuti kana data rako richirimo nguva yacho yapera unofanira kuti ukwanise kuchitumira kune mumwe munhu kwaunoda, and also unofanira kuti kana munguva yakatarwa yamunenge makatarana nema service providers yasvika unofanira kuti data rako risakonzi rapera, sezvinongoita nguva ine yekuti after 30 days unongozwa kunzi chibhadhara zvakare. Apa unenge watadza kushandisa data rako nenyaya yekuti hakuna magetsi, ende kana magetsi acho ariko network dzacho dzinenge dzisinganyatsoshanda zvakanaka. So zvinofadza ndezvekuti vaindustry yacho vazvitenderawo izvozvo kuti zvigadziriswe.
Apa peri mwedzi mamobile network operators anosanganisira Econet neNet1 asina kupa chiziviso chekuti ave kukwidza mutengo wedata, uye makambani aya akatozivisa veruzhinji kuti achakwidza mutengo uyu nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. VaEdwin Chabuka inyanzvi muchikamu cheumhizha hwekufambiswa kwemashoko kana kuti telecommunications, uye munyori webepanhau repadande mutande reTexim vanoti kukwira kunogara kuchiita mutengo wedata kunokonzerwa nemashandiro ePotras rinove boka rehurumende rinoona nezvekupiwa kwemarizinesi nekushanda kwemakambani anopa masaisai enharembozha, iyo vati inowanzosara kumashure pane zvinenge zvichiitika mune zveupfumi.
Potras ndiyo inoona nezvemitengo yedata. Yakapedza nguva yakareba isina kuchinja mitengo iyi zvekuti yakatanga kusiyiwa nemaredzi. Izvi zvakatanga kuomesera makambani anotengesa data kusvika pekuti zvakanga zvakuvaremera kuti vaenderere mberi nebasa. Potras yakazotanga kuvabvumidza kukwidza mitengo yavo, asi sezvo vakange vanonoka, kukwidza kwacho kwemitengo kwakakurisa uye vari kukwidza kakawanda pagore.
Vachabuka vati zvinonetsa kuti makambani enharembozha adzikise mitengo nekuti anoshandisa mari yakawanda kuti akwanise kuita mabasa avo nemazvo.
Pane mari yemitero inofanira kubhadharwa nemaMNO ese inobhadhariswa nePotras. Mari iyi yakawandisa chose tikatarisa inodiwa nenyika dzakatikomberedza. Ndinofunga kuti kana Potras ikaderedza mari yemitero iyi, zvinogona kurerutsira maMNO edu zvekuti vanenge vakukwanisa kuita basa ravo nemazvo uye vachideredzawo mitengo yedata.
Vatarani Moyo ndiwo mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Zimbabwe chapter. Sangano iri rinorwira kodzero dzezvekutapwa kwenhau uye kufambiswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa. Vamoyo vanoti maonero avo ndeyekuti hurumende kuburikidza nePotras iri kubhadharisa mitero yakakura zvisina kufanira, asi vatiwo pane hwavanoona sehumenemene pakushanda kunoita Potras pamwe nemakambani anopa masaisai enharembozha, izvo vati zvinosiya veruzhinji vari pamhene.
Hazvigoni kuti muti isu tiri kutorwa mari yakawanda, tese tiri kutorwa mari yakawanda. Saka uvepo webhizimusi ndewokuti mukushanda kwatiri kuita kungapava nekureruka kwavanofunga kuti kunge kuripo kwavanogadzirisa sebhizimusi vachitaurirana nehurumende. Kasi chatinonyanya kuchema ndechehunhubu hwavapo pakati pePotras nevana muzvina bhizimusi vemuindastry. Zvaakuita kunge vanozerezerana vari pavoga kuti aiwa ngatirambe tichisumudza mtengo we madande mtande.
Taedza kubata mkuru we potras va gift machengete asilanzi vari kunze kwenyika parizvino. Taedza wakunzwa kubva kumunyori webazi rezve ICT amai Bula Chirume kuti tinzwe kuti hurumende ine urongwa hwekudzikisa mitero yemarezinesi emakambani anopa masaisai enhare mbozha here asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Takundikana wakunzwa kubva kumakambani enhare mbozha emunyika aya. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Vamwe vachikairi vemagonyeta anoenda kunze kwenyika anopfuura nemuZambia vanoti nyaya yehuori yawedzera panzvimbo dzinotariswa magwaro mumigwagwa dzinonzi macheckpoint, apo vari kunzi vabhadhare mari dzechioko muhomwe kunyange hazvo mapepa avo akakwana. Mumwe muchikairi wemagonyeta vaOnsen Mahamba vanoti izvi zvakawedzera pakauya hurumende itsva muZambia, uye vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende nevakuru vemapurisa vaferefete nyaya iyi. Vanoti mari idzi dzinokumisira dzave kubva muhomwe dzavo sezvo makambani avanoshandira achiti motokari dzavanofambisa dzinenge dziine mapepa ose anodiwa pamigwagwa. Studio 7 aina kukwanisa kutaura nemapurisa emuZambia kana kunzwawo divi rehurumende sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisingadavirwi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 navamahamba nezvenyaya iyi.
Ambudziko rekusangana naro nderekuti tikaenda kunyika dzekunze dzakafanana nekuenda kuZambia, kune vanoti macheckpoints panomira polisi akagara ariko. Asi kudhara kwanga kune macheckpoints nekuti polisi aimira pese pese, pakapinda president unoona mabhobhisa maaimira polisi pese pese, kwanga kwasara macheckpoint. Saka problem yatinayo ndeyekuti polisi yakasara macheckpoint yaya manje. Ukasvika kune kunonzi kuseranger vanokuti driver toni madhokumenti ako izvo wakatakurwa wobva waburisa. Kana waburisa paunomupa vanhu vatoni madhokumenti ako uenda nawo vanika ofisika vakanenganya upanini pacheckpoint ipapo. Saka wabva kuti unopaka apa paunopaka paita yavo kwavhura road paunodzokera unoti utoe mapepers ako unobva wasvika kuchinzvimbo chive mari yedu. Asi kumari chii kuzi munomazita kwangu pina munhu zvemhonzi kana zvosati ndeyei ndangozvima dhokumendi voti yangu nezvese izvi hapana chiri kuitika kumalaidi kusvikira kuhuta everything is okay kuzi hauraini munogara kana kuti unoziva kunozvari mari yedu. Saka iwe unokuona kuti unopedza nguva ari pako unopedzera wasiya mari 100 kwacha ndominimum mani yavanoda kuti kupfuure pacheckpoints vari zipapo.
Pamunenge muri kufamba muri kusangana nemacheckpoints akawanda sei?
Zvinodependa nekuti uri kuenda kupi. Kana uchienda kuna Tanzania unosangana nemacheckpoints asvika 7 kati 8. Saka uchi minzi every block unosangana navo vanenge vasinganzwisisi unotopeya mari 100 kwacha which is equivalent to $5 American dollars. Saka mini nditei kana veta utaza kunzwisa macheckpoint ese aya kana ari 7 uchapeya 5 cents $7 uye bayiwe unge usina kupuwa mari iwo nevarungu nokuti varungu vanenge vari moto yavo inenge zvakakwana. Saka inge tiri kurozwa kuti unga urobvisa pamari yako unenge wasingirira iwewe yechikafu kuti ukwanise kufamba uende.
Zvamira zvakadaro makamboendesa here nyaya iyi kune mapurisa?
Ya nyaya inoitika manje kuti iwewe ukwanise kusiya murigari yako ipapo manje kuti uendewe kunext tawn inenge iripo unoona kuti pamwe pacho unogona kushaya transport 1-2 pamwe pacho anenge ari manheri munzvimbo ana 6 kana 9.
Shuwiro yenyu ndeyeyi kuti dambudziko iri riperi?
Shuwiro yedu ichi ndeyekuti sezvinoitikwa mune dzimwe nyika dzakafanana wana Botswana inofamba zvakanaka havana kwazi kana moto yadu yakanaka inongodzipfuura. Ngatikumbira kuti ivo vakuru vemuZambia vakuru vepolisi ngavaongorore nyaya iyi yati kusangana nemadhiraivha.
Hiki waza Friday my darling, waza Friday seven to forgive, waza Friday my sweetie, waza Friday.
Apo manzwa muchairi wegonyeti vaOnsen Mahamba vachitaura naMavelas Musanganya wewe Studio 7 vari muZambia. Iye zvino tokupai chirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, apo muri kupiwa hurukuro nemuimbi wechidiki anonzi Desire Mudewe. Desire muimbi wemusambo wenziyo dzechitendero. Ngatinzwei achitaura naIvans Sininga weStudio 7.
Nothing that will be wasted. I know the goal.
kanga lasti ye kuti ndaka pozwa vasungangu kuti munyengete
saka vabereki venyu vaitwa kuti mukoma pamakatanga zvemakitare
ya inini vabereki vangu vano tamushira zvemusic especially musambo wegospel vanyanya kuti vanhu vanofarira zvekunamata
veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova
izvi vanhu vemunharaunda nevamwe vanhu vakawanda vakasiyana-siyana vanozvitambirawo zvakanyanya
nekuoma nekurwadza ndichangomira nemi ndoda kudzidza kuziva kuchengeta mirayiro yenyu mwari nekuoma nekurwadza ndichangomira nemi
I am a challenge. Vanoda kundibata vanokwanisa kundibata pa 0785232501 0719980600.
Tipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro timbokarova Woza Friday kudai.
Funga ndinoda kubuda nako mudariro ndoge kuti munyengetero mutendai.
Baba wangu ndauya nemunyengetero wangu. Ndiye wangu ndauya nemunyengetero wangu. Nitambireo baba, inzwayo kuchema kwemoyo wangu. Nitambireo baba, inzwayo kuchema kwemoyo wangu. Baba wangu ndauya nemunyengetero wangu. Ndiye wangu ndauya nemunyengetero wangu. Nitambireo baba, inzwayo kuchema kwemoyo wangu. Nitambireo baba, inzwayo kuchema kwemoyo wangu. Zvinjiza ndakatari panyika pano baba. Zvinjiza ndakatari pasi pano baba. Nitambireo baba, inzwayo kuchema kwemoyo wangu. Nitambireo baba, inzwayo kuchema kwemoyo wangu. Mudzinganga ndakaenda kutsvaga upfumi hwenyika. Mishonga ndakabata kuda kutsvaga pundutso. Nitambireo baba, inzwayo kuchema kwemoyo wangu. Nitambireo baba, inzwayo kuchema kwemoyo wangu. Ndiri murima renyika inoda chiedza ishewa. Mwema dzinza yakandisunga kuparadza chakanaka. Nadzinda uya ishewa.
Manga makateerera kwambo kanonzi munyengetero wangu kubva kuna Desire Mudewe uyo wamanzwa muhurukuru yaita naIvan Zitininga veStudio 7 ari parunare muHarare. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. manheru anhasi apo tiri kutarisa nezvekushanya kwemumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica kana kuti Deputy Assistant Secretary Bureau of African Affairs vaRobert Scott pamwe nechikwata chekuRussia vari munyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica wa Robert Scott vanoti Zimbabwe inofanira kunge ichiita sarudzo dzinoonekera uyewo isafanira kunge ichipatsira bhiri rinosunga mashandiro emasangano akazvimirira. Makanzura ebato rinopikisa RCCC mumasvingo anoramba kuenda kumabiko ekuvhurwa zviri pamutemo kweimwe kiriniki nemutewedzeri wemutungamiri webato rezano PF Vakembo Mohadi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokutemina Gaino Kumede Saidi.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.